Manera kanaka muri Zimbabwe ino Studio 7
tichitete nyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Nosangana zvakare manera nhasi uri musi wemugovera chikumi 27 2020 makateerera ku Studio 7 nevenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Rachel Tho ndiri muWashington DC. Ndichiti hezvino izviri muchirongwa chedu chanhasi. Veruzhinji vanoti havasi kufara nedanho rakatorwa nehurumende nezuro rekumisa kushandiswa kwenharembozha mukufambiswa kwemari munyika. Nhasi tine hurukuro nemutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa. Mutungamiri weAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObed Masaraure vanobhadhariswa mazana mashanu emadhora semari yechibatiso. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Veruzhinji vanoti havasi kufara nedanho rakatorwa nehurumende nezuro rekumisa kushandiswa kwenharembozha mukufambiswa kwemari munyika. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi uye vachishanda nesangano ravana chipangamazano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe vanyasha muchichwa vanoti hurumende iri kukurumidza kumedza kutsenga ichada sezvo pane vanhu vakawanda vanga vave kushandisa mafoni semabhanga. Vakuchichwa vanoti maitiro ehurumende anoratidza kuti haina kurongeka.
Saka maplatforms avanga achibatsira vanhu vakawanda. Tikatarisa kungo kuti zvashedzerwa gazvichivharwa. Tikatarisa futi tiri panguva yeCovid inoyi. Hurumende yanga yatoti vanhu ngavavhure inonzichi one money vakwanise kuisigwa mari. Saka vanhu ivava vanoda kubatsirwa futi vanoitwa sei. Zvakawanda zvinoda kutariswa tisati tangomanya kunovhara.
Imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachishanda neZimbabwe Farmers Union vaPrince Kuipa vanoti zviri kuita hurumende hazvishande sezvo kuri kurapa musoro kwete chikonzero chapa kuti musoro urwadze. Vakuipa vanoti dambudziko riri kukonzera kukwira kwezvinhu kushayikwa kwemari yekunze sezvo makambani akawanda aitengesa zvinhu kunze kwenyika akavharwa. Mumwe anoita zvemabhizinisi munyika pamwe nekunyika dzakaita seMalawi vaLouis Madhafi vanoti danho ratorwa nehurumende richasiya vanhu vakawanda zvikuru vekumaruwa avo vanga vachishandisa mafoni avo samabhanga mukutumirwa mari vasakwanise kutumirwa mari.
Kuvharwa kwemobile money kuchasiya vanhu vakawanda vasingakwanise kuita matransactions, which means a lot of people are not going to be included financially. Ndiwo masystem anga akushanda kuti mari isvike kune avo vari mumaruwa nevari kure.
Mugari wemuchinoi vaIsrael Nyandoro vanoti kurambidzwa kushandisa kufambisa mari mumafoni richaita dambudziko guru munyika sezvo vanhu vakawanda vachishandisa EcoCash kana One Wallet mukubhadhara nekubhadharwa.
Idambudziko guru iroro ratopinda nyika nekuti isitichi tarisa mamiriro akaitawo ikonomi yedu. One of the pillars tengaratingati bango rakamisa ikonomi yedu EcoCash.
Vanyandoro vanoti hurumende inofanirwa kunyatsojekesa kuti chanyatsorambidzwa chii nekuti mari dzinoiswa mumafoni dzinoshandiswa zvakawanda uye dzimwe dzinoiswa semihoro kwete kutenga madhora ekuAmerica.
Havana kunyatsojekesa kuti vanzi vari kumari EcoCash yamisirwani nekuti tatoshamawo isu. Tata kutochema kuti dzimari dzedu dzizhinji dziri muEcoCash. Tangoonawo vanhu vari kungotengawo nadzo toro mahombe akaita fanika ana OKR. Saka kana vachitaurira vanhu vabva vataurira vanhu vanhu vanovhunduka ka vachiti mari yedu haisina basa sezvakamboitika pashure pavagono paya.
Vakawanda nhasi vanga vakazara muzvitoro vachishandisa mari dziri mumafoni nekutya kuti dzinovharirwa mumafoni avo. Muchemo Statistical Instrument SI 80 of 22 unorambidza kushandiswa kweEcoCash, Telecel pamwe neNet1 kutumira nekutambira mari, hurumende ichiti zviri kushandiswa kurwiswa kufambiswa zvakanaka kwenyaya dzezveupfumi munyika. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi rehurumende panyaya iyi. Asi mugwaro rakatanga kuburitswa nehurumende nezuro munyori mubazi rezvekuburitswa kwemashoko vaNiki Mangwana vakati pane kuferefetwa kwakaitwa nehurumende kwaakaburitsa pachena kuti vemakambani anofambisa mari mumbozha nhare ari kushanda nemakambani anotenga nekutengeserana pastock exchange kudonedza upfumi hwenyika. Hatina kukwanisa kunzwa divi rekambani yeEconet panyaya iyi, asi nezuro eEconet yakanyora padande mutande rayo kuti vanhu vasarohwe nehana nemashoko avamangwana ichiti eEconet inoteerera mashoko anobva kubhanga guru renyika kwete kuna vamangwana kana mamwe mapazi ehurumende. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.
Mutungamiri weAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObed Masaraure vabviswa mari yechibatiso inoita mazana mashanu emadhora emaRTGS kuitira kuti vatongwe vachibva kumba kwavo. VaMasaraure vakasungwa nezuro ndokuendwa navo kumasvingo uko kunonzi ndiko kwavakapara mhosva. Tabata mutauriri weZimbabwe Lawyers for Human Rights vakumbira emafunda kuti tinzwe zvaitika mudare kumasvingo.
VaMasaraure vapinda mudare nhasi kumasvingo vakamirirwa namukoma Martin Mureri weZimbabwe Lawyers for Human Rights vachipiwa mhosva yekunzi vakaita gathering kana kuungana zvisiri pamutemo muswe wa 22 kumasvingo ikoko parikunzi pakaitwa protest kana kuti kuratidzira nevadzidzisi wekumaruwa weARTZ-ATUS. VaMasaraure zvakamba mudare ndezvekuti vapihwa mutongo webheu vanzi vabhadhira mari yechibatiso $500 svikanyaya yavo yapera waona rusununguko rwavo nhasi.
Ivo vaMasaraure vari kubvuma here mhosva yavari kupomerwa nemapurisa?
Gwete ravaMasaraure mukova Mureri vari kuramba mhosva iyi, uye vaMasaraure vari kuramba mhosva iyi kubudikidza nekutaura kwegwete ravo kuti havana chavakakanganisa. Vane kodzero dzakawanda zvikuru dziri mubumbiro redu, right to petition, right to protest, right to demonstrate.
Tiri kunzwa kuti mapurisa ekumasvingo akatevera vaMasaraure nezuro kuHarare kuti vazovasunga. Vakambinge vaedza here kuvabata vaMasaraure vakakundikana kunge vachinotsipira kumapurisa ekumasvingo?
Aiwa, isu tagara tichiziva kuti zvinoitika munyika yedu yeZimbabwe idambe tambe chairo. Hazviitiki kuna vaMasaraure voga, zvinoitika kune vanhu vakawanda zvikuru. Kungonyangirana, kunyangirwa ikoku chinhu chinogara chichiitika zvikuru munyika yedu iyoyi, musingafungiri kana even magweta apa assurance yekuti chauya nanhingi kuchi kupolice station munozongoona pane zvakaitika zvakawanda. Kwete izvozvo zvega, munotoona nekumbonyekedzwa kunyanyanyanya nenyaya yevasikana vatata vanana vaJohana, vana Cecilia, vana Netai, mabatirwa wakaitwa. Saka nyika yedu tinoiziva, vana Justina unozoriwa kwabatwa sai na 2008. Tine nhoroondo yenyika yedu yekubatwa zvisina tsarukano.
Ipo pavakatakurwa nemapurisa vachiendwa navo kumasvingo nezuro, vakabatwa nenzira yakanaka here sekutaurawo kwavari kuita kana kuti kana mambotaura navo?
Tinochema-chema, magweta acho achema-chema zvikuru. Inyaya dzichapinda pachatanga nyaya yavo kutrial, inyaya dzichaiswa namukoma Martin Murere gweta ravo. Vachanyunyuta, vachaudza kumatare nekubatwa zvisina kunaka kwakaitwa Masaraure. Tinodavira kuti matare achazvitarisa, achazvigamuchira.
Mutauriri weZimbabwe Lawyers for Human Rights vakumbira emafunda vachitaura vari parunhare vari muHarare. Mune imwewo nyaya, vamafunda vanoti havasi kufara nemutongo wakapiwa madzimai matatu MDC Alliance anoti muzvare Johanna Mamombe, muzvare Cecilia Chimbiri namuzvare Netsai Marova wekuti vasashandise madande mutande esocial media akaita seFacebook neTwitter.
Gwetawo muzvare Rosalind Hans, muzvare Tino Mudashoko, mukoma Alec Mchale, hama Jeremiah Bamo, zvino zvaanogamuchira sevanhu vanoswera kumatare, zvaanogamuchira kuti zvakanaka, zvaanogamuchira in terms of kuti ndo zvakatarwa nedare. Asi Zimbabwe tirikungoshamawo nazvo kuti takasike kutanga zvakaitwa panana na President Peter Mutasa weZCTU, panana mukoma Japhet Moyo weZCTU, pana Ivan Mawarire. Idzo nyaya dzekuisa magege ndio magege muchirungu, kubatwa muromo chaiko kunzi hamufaniri kunga muchienda pasocial media, hamufaniri kunga muchitaura neprivate kana public press nenyaya yenyu. Zvinhu zvatinonetsika nazvo zvikuru kuti maconditions iwaya ari kubva kupi, nemhaka yei matare edu ari concerned nesocial media. So we see this as a violation kana kuti kukanganiswa kodzero dzakawanda, nekuti vane kodzero dzefreedom of expression iri mumbumbiro medu section 62 inotaura zvaizvo. Section 61 ibumbiro redu yefreedom of expression. Tinoshushikana zvikuru kana izvozvo zviri kuitika kunzi matare mahombe ehigh court ari kupa gag order yakadai. Tinorwadziwa zvikuru, tinobatikana zvikuru zvichiti aiwa, handiti bumbiro rine kodzero dzakawandudzika dzakadai ngazviitwe saizvozvo.
Pane matanho here amuri kutora sesangano vamafunda kuti mitongo yakadai inge ichipikiswa kuitira kuti veruzhinji vange vachiwana kodzero dzavo dziri mubumbiro remutemo yenyika?
Ndinodavira pari zvino vakomana nevasikana vekumagweta ekodzero ekuzimbabwe lawyers for human rights uyezve wana media institute of southern africa misa zimbabwe pana Thabane Moyoko, pari zvino ndinodavira kuti vanenge vari kuisa misoro pamwe chete. Handifungi kuti vane zororo paweekend ipapa kuti nyika iyi yashatai, nyika yaipai. Hatizvigamuchiri izvi. Zvekuti pamazuva ari kutevera ndinodavira kuti pane zvindangoitwa nemasangano anorwira kana kuti anomirira freedom of expression nazvetilechara iwana NGO forum namisa kuti vachallenje zvinhu zvakaita kudai sekuumbunyikidza kodzero dzevanhu mukutaura kana kuti the free expression yao.
Mutauriri wesangano remagweta ari kumirira madzimai matatu eMDC Alliance vakumbira emafunda vachitaura vari parunhare vari muHarare. Mutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa vanoti bata ravo harisi kudzokera kumashure nezvinangwa zvaro, kunyange hazvo matare ari kupa mitongo isiri kuvafadza. VaChamisa vanoti vari kuenda kumatare kuitira kuti pave nenhoroondo inoratidza kuti bata ravo rinotevedza mutemo. Asi VaChamisa vanoti simba rezvematongerwo enyika riri muvanhu.
Isu tiri pachena kuti chinonzi bato hausi mudhuri, chinonzi bato haisi pfungwa inobva kudare redzimosva, chinonzi bato vanhu, chinonzi bato tisu. Uye tinoziva kuti panogona nge pane kusaona kwakajeka kwakaitwawo nedare redzimosva, vachaoneswawo nenguva yakafanira. Hatisi kana kutomboshaya hope kana kutambudzika nechiitiko chakadai, nokuti tinongozviziva kuti pakupera kwazvo zvose nyika ichafamba zvakanaka. Muzinda mukuru wemusangano uchatorwa nevaridzi vavo, nokuti musha uyu uri kugarwa uchirendwa nesu veMDC Alliance kubva kune vakabata musha uyu vari varidzi vemusha. Saka hazvo akabva kumatare edzimosva hazvinyanyo kutikanganisa, nokuti isu tinoziva kuti kumatare evanhu muhana dzavo mupfungwa dzavo vanhu vari kuziva zviri kuitika kuti musha wapindwa napongwe, ZANU-PF yapindira mukati. Isi hatitomboni hama dzedu dzimwe dziri kushandiswa sekuti ndo dambudziko. Dambudziko iZANU-PF, dambudziko ndevamunangagwa. Vane hondo yavo yekuti takavakwapaidza muna 2018 maelections, havana kuzombomuka kubva ipapo.
Kune vakawanda zvikuru vatsigiro venyu vari kuti izvo muMDC Alliance muzere magweta vaWelshman Ncube, vatendai biti nemi VaChamisa pamwe navaJob Sikala. Chii chaizvo chiri kupa kuti imi miende kumatare uko muri kukundikana?
Patinoenda kumakotsi ngazvinzwisike nenyika, mazuva aya ngaagamuchirwe atambirwe kuti tinoenda kumakotsi chiri chinangwa chokuti tivandudze kana kuti kuparura chinangwa chedu chekumatongerwo enyika, yatingati illegal strategy inofida kupolitical strategy. Zvinhu zvese zvepolitics zvinoperera kuvanhu, asi kuti zviperere kuvanhu zvoda kuti zvinge zvatsvetwa pachena kana kuti patafura, patebhuro, pamusoro pegomo. Izvi zvinoitwa taenda kumakotsi. Saka kune vamwe vanenge vachigumbuka kwozvaindirwe kumakotsi, haisi nyaya yekuti kune magweta, inyaya yekuti tiri bato rinoda zvemutemo asi kuona kuti mutemo wekwedu waakushandiswa zvakasiyana nekuti zvinotarisa kunzi wabuda mubamani chinhu chatiri kutsoropodza chinhu chatiri kuongorora uye hatizodyiwe sematemba takasvinura tinoda kuti titange kuona mumwe muonero wokuti kana tichienda kumakotsi tiri kungoenda kumakotsi yede tazvizvurudzwa asi sisu tiri kuendesa vamwe nekuti taona kuti ha patiri kuenda ikoko kunenge kwa nemamwe maitiro ekuti tinobva tanoona sokuti chizarira chiri kushandiswa nehama dzedu dzatiri kuona dziri kushanda nevamwe kuseri uko vatisiri kuona
matare amuri kutauraya vachamisa akatiwo MDC Alliance harisi bato riri pamutemo zvii zvamuri kuita mukugadzirisa nyaya iyi
haicho hachisi chokwadi mukoma Ray chakataurwa ndechekuti vakati pamagwaro akanga aripo panguva iyoyo vanga vasina bumbiro remutemo MDC Alliance asi vakatotaura munyaya iyoyo vakanga vachizeya nyaya vachitapi kuti ha MDC Alliance ibato asi chatisina ndechekuti tingati ine gonda here kusuwa kana kusuwiwa kuendesa vanhu kudare kana kusaendesa vanhu kudare saka toda kuona bumbiro rayo remutemo izvozvo zvakazogadziriswa nemagweta edu nokuti zvinhu zvakanga zvange zvisina kunge zvakumbirwa kubva pakutanga chokwadi chiripo ndechekuti ZEC ndo yakagara pasi inogara sedare rezimhosva inonzi nomination court inonongedza maMP emapato akasiyana siyana inovheta inopinda nokusarura kana kupepeta mapato kupepeta mazita kupepeta masymbols saka isu tiri MDC Alliance tiri bato sematorerwo atakaitwa panomination court so kuenda kwatakaenda kuconstitutional court tichikwikwidzana vamunanga vatichiti mabira sarudzo mabvuta masimba mabvuta mavhotsi vanhu havana kuwirana nemi so kukwikwidzana kwatakaita navamunangagwa tichienda kuna nasupreme court iyo vane zvimbwasungata zvine zvimwe zvikonzi zvavanoshandisa sekukwikwidzana kwatakaita nezanu pf nanatokozanu kupe nemdct kumasarudzo dzatakaita tikaenda kuparamendi kupe anga ane mavhotsi ake MDC Alliance yanga ine mavhotsi ayo ZANU PF ine mavhotsi ayo
tiri kuona kuti nhengo dzenyu dziri muparamende dziri kudzingwa nebato riri kufanira kutungamirwa namuzvare Tokozani Kupe muri kutora matanho api kuti izvi zvisarambe zvichiitika
vagadzirisa ipapo vari kudzingwa neparamende ichishandiswa nezanu pf vari kudzingwa nokuti vaona hovhorosi yavari kupfeka kupe nevamwewo vari kutorwa vari kupfekwa sehovhorosi vanopfekwa sehovhorosi nezanu pf kuti vashandiswe sana dhaka boy vashandiswe sevabiki vashandiswe sevadzvenyiriri vashandiswe sevabvuti vezvakavhoterwa nevanhu isi hazviti kanganisi nokuti chinonzi paramendi kusarudzwa nevanhu chinonzi paramendi izwi revanhu haugoni kunombunyikidza izwi revanhu haugoni kunombunyikidza zvido zvevanhu nesimba revanhu chero kabvuta ukanoti vanhu tabvisa iko kuda kutobvisa vanhu ikoko kuri kutiwa nezanu pf zvichishandisana nehama dzayo zviri kuitwa nokuti vari kutya vapererwa isaini yedesperation isaini yokupererwa isaini yokushaya mano inoda kuti igadziriswe inoda kuti ibatwe ifambiswe zvinhu zviite kuti vanhu vaone kuti vangafambisa kuenda musangano wedu kuende mberi sei saka haisi hativhunduki isu hatina matambudziko atinotya tinongoramba takatarisa kuti tiri kuenda mberi vanhu
avo vanga vari mutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa vachitaura vari parunhare vari muHarare teererai zvakare mangwana apo tiri kuenderera mberi nehurukuro yedu navaNelson yasvika nguva yekuti tichienda kuchirongwa chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu hwavo
ndinokuchingamidzai nemufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganyahuye ndiri muWashington uko ndiri kutepfenyura ndiri kumba pamusoro pedambudziko rechirwere checovid-19 kana kuti coronavirus nhasi taita rombo rakanaka tine hurukuro naFelicitas Murata kana kuti maititi vachitaura ivo pamusoro self-quarantine yavakapinda mushure mekunge vabva kuBritain uko vakanga vaenda kunoita mabasa asi vakazovharirwa neCOVID-19 tinokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu mungatitsananguriro kuti private quarantine iyi yakamira sei
ndimuZimbabwe ndiri muquarantine hapana chandiri kuona so fani kusindiri mu quarantine but chandongoziva ndechekuti I'm safe in quarantine and ndiri kubatsira zvakanaka mu quarantine mandiri andina problem zvangu.
Vari kutaura here vebazi rezveutano kuti vachazowana vachikutesta ivini?
Ini ndinoenda to test and I should be tested tomorrow. Then kana ndiri right I think ndichaenda kumba. Kana pane zvichireva kuti ndine corona ndingenda kuti ndirapwe. Saka test kumangwana then I wait for the results and then when the results come out I think ndinenda free kuti ndiende kumba kwangu.
Zvino hamusi kutya here kutestwa nokuti vazhinji vanenge vachiti kutestwa kwacho kunenge kunotirwadzi?
Kunorwadza asi kana zviri izvo zviri kufanira kuitika asitizi. Unototi utongoshingirira but yes kunorwadza.
Tinoona vamwe vazhinji vanga vari kubvunza kuti private quarantine inofamba sei. Imi makaiwana paindanet here zvinofamba sei?
Pane vanhu vari kungodirivhara manzvimbo dzavo savari kuitira private iri certified. Saka zvaunoita unoenda online wocheka like for instance zvainzi Holiday Inn iri open nemamwe mahotera nedzimwewo nzvimbo kunana Borodo uko dzakasiyana siyana but dzakatenderwa nehurumende dzinofanira kunge dzine mapepa anoratidza kuti ndo zvavari kuita ndo dzaunobhuka idzodzo wobhadhara wodini otwa quarantine yako.
Munenge muchipiwa zvikafu zvimwe zvese izviri kana kuti munozvibikira mega?
Pamari yese aiwa isusu tiri self quarantine. Tiri muquarantine yedu tega yaunenge uri wega uchangori kutogara muimba. Quarantine yangu yakangoita kunge imba ndinotopinda mukitchen mangu ndichibika ndotobuda ndopinda mubathroom ndichishandisa ndega. It's a very smart and safe when it comes to corona because haunawo unenge uchibatana naye. Mamwe mapublic quarantine anonetsa nekuti kana makamirira kutestwa panogona pane one automatically atozadza mumwe nekuti munenge muri crowd. Of which inini I chose private nenhau yekuti ndinozvityirawo upenyu hwangu kuti dai ndakatora iyi yekuti tinongosanganidzwa tese tiri panzvimbo imwe chete. Ko kana inini ndinacho ndienda kutozadza vamwe. Ko vamwe kana vanacho vaneva kutondizadza. Saka inai preferred zvangu kuti ndiende kwangu kwandiri ndega. Ndoitwa zvangu ndiri ndega. Kana nchiziva kuti ndinayo ndoziva zvangu kuti aiwa chiregai ndirapwe. Asi kana ndisina ndongoziva kuti I am safe and covered. Ndinenge ndiane mufaro wekuenda kunoonawo vana vangu. Nekuti handitodiwo kunoona vana vangu chiziva kuti ndinacho. Ndichida kuenda ndichiziva kuti ndiri free, COVID free, kuitira vana vangu vanga vakazvichengetedza.
Ivo vana vari kutambira sei kuti murimo imomo muZimbabwe asi havasati vakuonai?
Vana vangu zvangu they are used to me whether because ndiri munhu agara anongotravela a lot. So it's not new to them that mama hapo. Plus video call ndo inowanzotinyaradza zvedu. Tinombochemedzana, tombodini, tombotaimisi, tombochema. Asi now they are much happier because they know that mama vari padhuze. Saka tongoti nguva yasara kuti ndivaone ndodiki diki. And ndo yakakosha kuti takabva kuro kuti tingochemedzana. Vachingoti mama we miss you. But ndikufara kuti ndakuwadzana navo anytime ipapapa. Dikangonzi COVID free aiwa ndakutorwa pasi.
Aiwa nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai muzvare Felicitas Murata vanozikanwa nezita rekuti Maititi kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu.
Aiwa tinotendai zvakafamba zvakanaka nenyasha dzashe. Munofara here vanhu vaMwari? Stay safe, don't forget to sanitize and take the precautions of COVID-19. Gara mumba iwe, keza maoko iwe. This is my titi, ubaba titi.
Chirongo ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mfanganyahuye. Ndiri muWashington, uko ndiri kutefenyura ndiri kumba pamusoro pedambudziko reCOVID-19 kana kuti coronavirus.
Iko zvino tochienda kuna Jonga Kandemiri muchirongwa chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu hwedu, our lives.
Tinogamuchira nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu, umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC. Nasi tafunga kumbo tarisa nezve kuumbwa kwembatanidzwa weMDC Alliance. Tichita hurukuro nemutungamiri webato reTransform Zimbabwe vaJacob Ngaruvhume. Avo vane bato rakanga riri mukati memapato manomwe akaumba mubatanidzwa weMDC Alliance. Tinogamuchira nemufaro muchirongwa chedu vaNgaruvhume.
Maita basa vakandemiri tinotenda.
VaNgaruvhume, mungatudza kuti bato renyu richiri nhengo here yeMDC Alliance sezvamakanga muri pamakapinda musarudzo dzemuna 2018?
Bato reTransform Zimbabwe mushure mesarudzo dzegore ra 2018, executive yeTransform Zimbabwe yakaita musangano mushure mekunge vatungamiri veTransform Zimbabwe vakonsulta kana kuti vabvunzurudza kuvatsigiri vedu vebato redu. Vatsigiri vebato reTransform Zimbabwe vakakurudzira kuti mushure mesarudzo Transform Zimbabwe haingachapfuuriri mberi iri nhengo yeMDC Alliance. Saka executive yeTransform Zimbabwe yakapasa resolution yakaita kuti Transform Zimbabwe ibude muMDC Alliance. Saka ndo position iripo izvozvi.
Tichitarisawo mashandura amaita semubatanidzwa weMDC Alliance neukama hwemapato akanga ari mumubatanidzwa imomo, zvii zvamungataura pamusoro pemashandira amaita?
Kushandaka taishanda sezvinongoitika mumusha wese vakandemiri. Mumusha munonga muchidhonzerwana, mumusha munonga muchipa mupacho mune kakukakavadzana, pamwe pacho mune kakuwirirana, pamwe pacho munoita sekuti hamusi kuwirirana. Asi zvese izvozvo ndingati takashanda semashandiro ataifana kuita. Tine zvisina kubude zvakanaka, handingadi kuparamba ipapo. Tine zvinhu zvisina kumire zvakanaka zvikuru sei takuende kusarudzo, takaite madouble candidates nezvimwe zvakadaro. Asi tinewo zvakafambe zvakanaka mukushandidzana kwetakaita. Saka takashanda hongu tichiti pamwewo taidhonzerana sevanhu vari mumusha mavo kana kuti sevanhu vari muAlliance. Hazvishayikwi kuti mutadze kuzodhonzerana, but overall and above everything takashanda sezvetaifanira kushanda patakanga takabatana tiri Alliance.
Iwo mubatanidzwa weMDC Alliance uyu, tingauti ibato here vaNgaruvhume?
Isu patakanga tiri muAlliance yakanga risibato, sezvo isi taitovamo seTransform Zimbabwe titori autonomous, takatozvimirira sepolitical party. Tikasvike petakati after sarudzo tikaite meeting yedu, executive yedu ikatoite chisungo chekuti taakumbosuduruka muAlliance kuti basa redu rimbopfuurire mberi rekukudze Transform Zimbabwe. Saka ipapo Alliance yanga isibato. Kana yakazosara ichiite bato, izvi zvakazoitika isu tabuda tisichari part yeAlliance. Saka asi patanga tirimo isu yakanga isibato rimwe chete, asi wanga uri mubatanidzwa wemapato manomwe kana kuti 7. Ndo zvanga zviripo. Asi tabvako hatizozivi zvakasara zvikaitika nemaagreements avakazoita nemisangano nemakongress avakazoita, tanga tisichari part of the Alliance panguva iyoyo. Saka handichazive kuti ipapo zvakazofamba sei.
Imiwo serimwe remapato anopikisa muZimbabwe, muri kuonawo sei makakatanwa ari kuitika pakati peMDCT neMDC Alliance?
Makakatano aya haana kutinakira zvachose semapato anopikisa muZimbabwe. MaZimbabwenzi vanai muZimbabwe vari kutarisira zviri nani kupfuura zviri kuitika izvozvi. Taida kuti matambudziko iwaya nekunetsana ikoku kunofanira kupera, kuti tese semapato anopikisa tibatirane kurwisa ZANU-PF, tibatirane kutsvaga kuti vana veZimbabwe vaone shanduko muZimbabwe. Pari zvino zvezvakaita nyika iri kunyanya kutooma nekushata, tinofanira kunge tichiuya pamwe chete kubatirana kuti nyika iite zvakanaka. Saka makakatano aya tinoti dai apera, tinokurudzira kuti ngavagadzirisane vapedze makakatano aya. Vamapedza vobatsirana nevamwe vose kuti tigadzirise nyika iite zvakanaka. Zimbabwe is bleeding, inode leadership and we must come together kuti tigadzirise nyika yedu yeZimbabwe. Saka makakatano aya haana kutombonaka zvachose.
Aiwa, tinotenda zvikuru vaNgaruvhume nekuwana nguva yekutaura nesu muchirongwa chedu. Onekai zvenyu vateereri.
Aiwa, tinotenda. God bless you to my brother. Maita henyu.
Kana muchida kuti tumira tsamba mbozha, dzitumirei ku studio7@voanews.com. munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Rachoto ndiri mu Washington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri.
Soku isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amatshono zihlobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC. Olamukela kustudio 7 ngomgqibelo mhla ka 27 kuNhlangula 2020 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, iningi lithi alithokozi ngenyathelo likahulumende elokumisa ukusetshenziswa kwemali esebenza ngabomakhalekhukhwini e-ecocash lezinye ngoba lithembe yona. Kodwa ibhanga le-RBZ lithi azimiswanga zonke.
Sikhumbuleni ukuthi silabantu abaningi abasemaphandleni kumbe abahlala lapha ema-towns abangela ama-bank accounts ngoba uvula i-bank account uyasinda kulukhuni. Abantu babe lemali ezaluza i-value mihla ngemihla.
Amalunga enhlanganiso elwela amalungelo ababalisi bemaphandleni e-ARTUZ atshengisele namuhla eMurewa, njalo umkhokheli wawo umnumzana Obert Masarahure ukhululwe esitokisini ngemali yesibambiso yebheyo.
Siyaqhubekela phambili sitshengisela province by province, district by district, ilizwe lonke leZimbabwe until umqatshi or uhulumende aze asiholise imali esiyifunayo, $520 per month, ngoba yiyo kade siyihola kudala.
Amanzi angahlanzekanga lokhu ethwalise izakhamizi zakobulawayo, ikakhulu eluveve legwabalanda amagabha avuzayo.
Mina khonapha kujayela abantwana abathanda bagula bonke, ayifana nokugula ukugulela ukufa ngobantu bathwale ngabasesibhedlela somkhulu olesendwanyezi kucine esezithengele empilo for 1 laba abantu abancane bagula ndokhe ngihamba nabeklinika kodwa zokobe adistiwe ngena.
Zonke lezi ndaba lezinye nizozizwa kuwona lo umsakazo. Ugatsha olubona ngezempilakahle luthi kulabantu abalichumi abafunyanwe belegcikwane le-COVID-19 ngemva kokuhlolwa. Abayisitshiyagalombili bebevela kwele South Africa, ababili eMozambique. Abantu laba bahanjiswe lapho okulondolozwa abanye abaleligcikwane ukwenzela ukuthi bengalitheleli abanye. Lokhu sokulethe inani labantu abahlaselwe yileligcikwane elizweni kumakhulu amahlanu lamachumi ayisithupha lanye, i-561. Alithokozi ngenyathelo likahulumende elokumisa ukusetshenziswa kwemali esebenza ngabomakhalekhukhwini e-ecocash lezinye ngoba lisithi lithembe yona. Abangela amabhuku ama-accounts emabhanga bebesebenzisa limali kukanti imali layo ivele ayitholakali lula emabhanga. Umabhalane wogatsha olubona ngokwethulwa kwembiko umnumzana Nick Mangwana wethulela umbiko izolo, njalo uthi inyathelo leli lithethwe ngoba uhulumende efuna ukuqeda inkohlakalo yokuthengiselana imali emkambo wensitha. Kodwa inkampani eziqhuba lezi nhlelo zibikwa zisithi abantu bengaqhubeka bezisebenzisa ngoba azaziswanga ngaleli nyathelo. Ibhanga elikhulu lelizwe ele-Reserve Bank lisanda ukwethula umbiko lisithi ayisizo zonke inhlelo ezimisiweyo, njalo abantu bengaqhubeka besemukela imali ngalezi nhlelo. Umgcini sihlalo wenhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association unkosazana Debra Mgasa uthi ngempela i-ecocash lokhu isebenza lanxa imitshina ingani iyaphuza.
Silokudana kakhulu, siyamangala njalo ukuthi nxa uhulumende ezamisa ngalesi sikhathi sikhangelele le lockdown le khona sikhangelelene lokuthi abantu kabayenelisi ukuhamba besemabhenki beseya kuma izikhathi ezinde. Sikhangelelene lakhona lokho ukuthi kumele kube le-social distancing. Lamabhenki kuyaphuzwa uyangena ebhenki usithi uyadinga imali. Njengathi thina esizisebenzayo ngezandla zethu besikubona i-ecocash kwesinye isikhathi noma ye ibuhlungu kodwa besiyisebenzisa ngoba besenza ama-transactions ethu.
Bakhona abangafuniyo ukwamukela enye imali zeyama-bond notes. Uliyakubona yini lokho la kumhlanganiso yenu?
Sikhanyele kakhulu silusizi ngoba zimali ezinyade siloko silazo ezikhwameni sitshintshana ngazo sike siyothenga ngazo siwode ngazo ziphenduke futhi abathengayo beziphendukise. So nxa ngathi ezizingasasebenzi sebeziyala sokuluhlupho kusho ukuthi sesibuyela back ngokuya kwesikhathi enxa yokwenza ukuphuka besesala ngoba bethatha bengize ngam-observer ngaze ngabuza ngathi iyi kade uhamba njani umkhwenyana wathi kuthiwa lezi sizibeke zodwa lezana sizibeke zodwa kambe kungaba leli zwe eselihlukanisa izimali kutshengisa ukuthi kune-something wrong. Sihlala sithi nothing for us without us as informal sector. Sabe sifuna ukuthi uhulumende esiyazise njalo ngapha uyenza ama-lockdown ngapha esiba nama-decisions ayenze yedwa engayi-involve abantu on the ground ukuthi hayi madoda le yabona ukuthi lapha sokukubi ngemali lezi singenza njani kumbeni sokunje. Umama uSthembiso yini sakhuluma laye kabanzi sisithi esithi linanzelele lani mazenda nxa lizathatha imali limele ligqoke ama-gloves imali zingcolile ikhanya sibili i-COVID-19 ley ibuye ngolaka ibuya kithi thina mazendas ngoba we are the most vulnerable yithi futhi esiba-affected asikaqalisi lokuthi sisebenze okuzayo kusakhulunywa yiyembe ngapha lezi mali sezikhutshwa futhi.
Lo ngunkosazana Debra Mokasa, umgcinisihlalo wenhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association, sixoxelaye ekoBulawayo. Ukuhlaziya lolu daba, sithinte umnumzana Masimba kuChera, ingcwethi ecubungula ezomnotho welizwe.
Nxa sikhangela ukuthi abantu abaningi basebenzisa i-EcoCash, abantu abaningi ngabala ama-bank accounts. So kuzathi ukuthi abantu abaningi bazahluleka ukuthi bazithengele abakufunayo ababe befuna ukusebenzisa. Kodwa sikhumbuleni njalo ukuthi uhulumende ubefake i-2% tax kuma-transactions wonke anzakalayo through i-mobile money. Imali ezangena esikhwameni sikahulumende izaba isilela yena uhulumende esithi yena kala mali udinga imali.
Esinye sezizathu esiphiwa nguhulumende ngaleli nyathelo yikuthi ngelokumisa inkohlakalo lalabo abafuna ukuwisa umnotho welizwe ngabomu. Kungabe kunganceda yini lokho ukuthi kungabi lenkohlakalo?
Nxa ungakhangelisisa uzabona ukuthi inkohlakalo idalwa ngama-policies ethu angasebenziyo nxa sikhangele into ezokuthi imali zihamba kanjani. Uhulumende kala ma policies are consistent. Aloba uhulumende azame ukuthi adingisise ukuthi yena ngokwakhe ama policies akhe ayasebenza yini. Labantu abasebenza uhulumende abenza inkohlakalo leyi hathi uyodingana labantu abaphandle le phakathi kuwonakele.
Kungabe kukhona yini okuhle ngaleli nyathelo kumbe lizaletha ubunzima ebantwini? Kuyini esikhangeleleyo ukuthi kwenzakale ngokumiswa kwalezi nhlelo?
Ngenxa yezizathu ezimbili angiboni okuhle okungaphuma ngenyathelo leli. Oqala uhulumende uthi yena with immediate effect umbe khathesi khathesi, so sithi ukuthi umuntu uyabe engenzanga amalungiselelo ukuthi adinge ezinye indlela ezokuthi angabhadala ngazo into ayabe efuna ukuzithenga umbe uthi azahambisa njani ibusiness lakhe elihanjiswa esebenzisa yona leyo i-mobile money. Okwesibili, asikhumbuleni ukuthi silabantu abaningi abasemaphandleni kumbe abahlala lapha ema-towns abangela ama-bank accounts ngoba uvula i-bank account uyasinda kulukhuni. Abantu babele mali ezaluza i-value mihla ngemihla.
Lowo ngumnumzana Masimba kuChera, ingcwethi ecubungula ezomnotho welizwe. Sixoxela eseHarare. Amalunga enhlanganiso elwela amalungelo ababalisi bemaphandleni, Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, EARTUZ, atshengisele namuhla eMurewa, sithi afuna uhulumende awaholise ngamadola eMelika angamakhulu amahlanu lamachumi amabili, $520 ngenyanga. Amalunga la atshengisele njalo ngesizathu esifanayo ngomvulo odluleyo, njalo kwabotshwa isiphathamandla salinhlanganiso umnumzana Obert Masaraure izolo ngenxa yalokhu ukutshengisela. Umnumzana Masaraure ukhululwe namhla ngemali yesibambiso sebail uzamiswa emthethwandaba ngenyanga ezayo. Lokhu kwenzakala inkokheli yabatsha kubandla le-MDC ebalisa onkosazana Joanna Mamombe neTsai Marova loCecilia Chimbiri abathi bathunjwa ngemva kokutshengisela labo bekhululwe ngemali yesibambiso ebail ngemva kokuhlala amaviki ambalwa entolongweni. Isikhulumeli se-ARTUZ umnumzana Nation Matsitirwa usichasisela okuningi ngodaba lwababalisi.
Liqiniso sibili ukuthi umnumzana Obert Masaraure ukhululwe namhla ngemva kokubhadala imali yesibambiso e-$500 RTGS emasingo Major Street Court emelelwa ligweta lakhe u-advocate Martin Mureri. Kodwa ukubotshwa kwaMasaraure sesibona ngani indlela sizama ukusetshenziswa nguhulumende uzama ukusethusela ukuthi singakhulumi ukuthi imali esiyiholayo yincane kakhulu. Ngoba into esimangalisa kakhulu ukuthi thina ngabanye bethu sihlala sibotshwa singacela ukuthi uhulumende asingezelele imali. Sihlala sibona kuma-newspaper kuthiwa kulama-minister nama-permanent secretary ayantshontsha ama-millions ama-US dollars from uhulumende, kodwa kahlukunyezwa ngendlela thina esihlukunyezwa ngayo nxa sicela umqatshi ukuthi asingezelele imali. Ngoba yilungelo lethu ukuthi umqatshi asiholise imali yengcono. I-constitution iyatsho njalo, section 65.
Siyabona njalo ukuthi amalunga enhlanganiso yakho elokhu eqhubekela phambili etshengisela, ayisabi yini ukuthi lawo azabotshwa?
Siyaqhubekela phambili sitshengisela. Section 59 e-constitution elizweni leZimbabwe iyasinika imvumo yokuthi sitshengisele peacefully. So namhla abanye kade betshengisela eMurewa, eMashonaland East Province. So siyaqhubekela phambili sitshengisela province by province, district by district, ilizwe lonke leZimbabwe, until umqatshi or uhulumende aze asiholise imali esiyifunayo, $520 per month, ngoba yiyo kade siyihola kudala. Lokhu kokubotshwa ngamapholisa kasila ndaba lakho, ngoba siyabe singela cala, siyabe si-exercise amalungelo ethu aku-constitution, ngoba yiyo i-supreme law elizweni leZimbabwe. Ngoba siyazama ukuthi sinegotiate ngumqatshi, akula into ephumayo kuma-issues emasalari. So thina indlela esiyisebenzisa kathesi yikuthi si-exercise amalungelo ethu, sitshengisela province by province, sinikeza ama-petition district by district elizwe lonke leZimbabwe.
Lowo ngumnumzana Nation Matsitirwa, isikhulumeli senhlanganiso ye-ARTUZ, sixoxelaye eselubhane.
Lamlela ndwandwe, lamlela ndwandwe, lamlela lamlela mshweshwe, lamlela namba wakho wembula.
Izakhamizi zemaphandleni zithi ukubhidlika komnotho welizwe kanye legcikwane le-coronavirus sokudale ukuthi zihlaselwe indlala ngamandla. Abanini bezitolo babikwa bengasayamukeli imali yohlobo lwama-bond notes befuna yakwamanye amazwe. U-Albert Ncube usipha lolu daba ngugcweleyo.
Izakhamizi esiqoqelazo zithi ngabe uhulumente uyangenela alungisise udaba lwentengo yempahla ezitolo, ngoba iningi lingenelisi ukuthenga ukudla ngenxa yentengo ephezulu. ukubhidlika komnotho kuleli sekudala ukuqonga kwentengo empahla ezitolo mihla ngemihla njalo abanye somabhizimusi abasafuni la kuyibona imali yohlobo lwama-bond notes osekudala ukuthi bathengise ngamarandi akwele South Africa. Umnumzana Brighton Aro isakhamuzi sentalale phansi kwenduna umathe uthi isimo sendlala sibi kakhulu emakhaya.
Lokudla kukhona akutholakali, lapho uyithola khona impuphu i-50 kg bayibiza 650 rands, thina kwabo singaholi amarandi sihola amabhondi. So angazi ukuthi uhulumende uthini ngayo leyo ndaba ngoba indlala sibili isiphethe thina lapha lokho kungela ncedo esilitholayo, so angikwazi ukuthi uhulumende uthini ngathi.
Amazwi la sekelwe ngumnumzana Themba Ndlovu isakhamuzi eshake phansi kwenduna umasuku yena odwa ukuvalwa kwelizwe ngendlela okwenqabela ukumemetha kwegciwane le-coronavirus ngohlelo lo-lockdown kubangela ukuthi umume ube mubi ngamandla.
Emakhaya kusiphazamise ngokuthi asisasebenzi asitholi imali, khona ukuhlala ndawonye singasebenzi kungumkhuhlane kithi ngoba singake siphile singasebenzi. Hhayi, indlala enkulu ngoba sesiphila ngekhe isinika ukudla kuphela ngaphandle kokudla impuphu okunye lokwazisa kukwanisa sinkwasisikwazi itiya sinathi.
Unkosazana Edith Ndlovu isakhamuza komthazo phansi kwenduna umathema uthi selokhu kuqhamuke igciwane le-coronavirus intengo yempahla ezitolo ikhuphuka njalo nje.
Ubunzima esihlangana lapha emakhaya ikudla, ukudla kukhwelile, imali asilayo, anti abantu abasebenzi siyayibona ngaphi imali, akula mali, siphuma uncengisa nje tevele asisayazi ti ngokukhwela kwezinto, yonke into uthuthuthu yafika ufica ikhwelile, uthuthuthu lokhu kukhwelile, pho-ke siphile njani?
Umnumzana Joseph Khumalo esinganjalo isakhamuza komthazo sithi ukuvalwa kwemingcele ukuze kwenqatshelwe ukumemetheka kwegciwane le-coronavirus sekudala ukuthi iningi lezakhamizi lihlaselwe indlala ngoba beliphila ngokudla okuthunyezwa izihlobo ezingaphandle kwelizwe.
Ukuphila kwethu kubanjwa abantu abaphethe, siyananzelela ukuthi abantu abaphethe amabhoda avaliwe, so indlala abantu sebebulawa indlala kakhulu ngoba besenelisa ukuthunyezelwa ngabantwana ezihlobo eziphethe. Emasimini abantu abatholanga lutho. Amazi ngolunye uhlupho olukhona ebantwini, imfula ebesiyithembile iseqalile ukutsha kathesi, abantu sebethwele nzima. Amazi aluhlupho kakhulu sibili, angazi ukuthi umnyaka sizawuphutsha singaphi kwakhona.
Unkosikazi Sithembile Ncube isakhamuzi semasholomushi ematshetsheni yena ukhala ngokuvalwa kwesibhedlela seGwanda kulandela inyathelo oluthethwe ngabongi lokukhalala umsebenzi.
Nxa sisiya eGwanda sisiyadinga amaphilisi, amaphilisi awakho esibhedlela kustrakiwe, siye emakhemesti akuthengeki, ikhemesti yakhona babiza ngemayusa asilawo. Hayi, siyahawula, abantwana basemazweni abakwanisi ukusithumezela, esingakutsho bakithi siyaswela khona ngapho phezulu ukuthi ngaba sizwela phela. Ezitolo lapha kuthengeke, imali esilazo khonapho ukuthi sizazithini, thesi asisasebenzi lutho.
Ukhansila kaward 6 komtshazi umnumzana Kelon Skula uthi iningi lezakhamizi lihlaselwe indlala ngoba abaholayo bebalutshwane kakhulu kulalabo abadinga usizo lokudla.
Indlala enkulu kakhulu kakhulu njengoba ngezithethi bengihlane la mazitobhuku bengikhalela ukuthi esigabeni zabo lapho abahlala khona hhayi kuzaba lezimba silingendlala ngoba abaningi abaholi le dona esiholisayo i-Africa layo yathatha ngee-numbers zabantwana phakathi komuzi special welfare layo inamba yisinlutshwane. Yikho ngaleyo ndlela siyakhala sikuthi uhulumende nxa kungala nyathelo elihle abantu sokuzaba kubi kakhulu endlaleni.
Kusenjalo inani lasebetholakale belegciwane le-coronavirus kulesi sabelo sezansi emandebeleni seliqongelayo kwabangama-50 iningi kwizizalwane zakuleli ezivelele kwele-South Africa leBotswana ezinguma-quarantine centers. uzolukhuthaza ukuba engaphumi emakhaya kungela sizathu, agqoke ama-mask, ageze izandla njalo engasondelelani ukuze kwenqatshelwe umemetheko waleli gciwane eselibulele abayisithupha kuleli. Ngimele umsakazi we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda, ngu-Albert Ncube.
Siyabonga Albert. Luyalandela uhlelo liphoma lendaba litshone lendaba.
Linga litshona njani izulukandaba olamukela emsakazweni we-Studio 7. Kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba, igama ngu-Chris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lesakhamuzi sedaluka elupane, umnumzana Morgan Ngwenya. Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Nami ngiyabo ungene ehlelweni kwe-Studio 7.
Ye, akusitshele lapho okhona njalo lokuthi yindawo enjani.
Mina lapha engikhona kusesihlengeni, ingani sisemtini kodwa sakuqeda ukulwa ngo-1980. Kodwa kathesi abantwabethu abakhona bahamba ezikolo ziphahlwe ngama-secondary ayi-4, bahamba o-20 kilometers. Asila mgwaqo, asila zborani.
Kodwa ke omela leso sigaba edalela eParliamente uthini?
Mina abamelana lodaba leParliamente ngabantu ababuyayo bezovotelwa, bengavotelwa 5 years, asibabona after 5 years.
Akula yini ezinye inhlanganiso esizwa ukuthiwa ziyaziphathise kwezinye izigaba?
Inhlanganiso zikhona. But uthi sifinyelele asifinyelele uthi siyefika khonapho and sithwele nzima sinatha emthonjeni. Abantu abethu baquma amagusi bahlangana lezindlovu and bahamba o-18 to 20 kilometers.
Ye, ngokubona kwakho kumele kwenziweni ukuze impilo ibe nganele?
Alright, mina ngokubona kwami ngize ngicela ukuthi singancedisa ngoba sisesihlengeni ukuthi ngabe liyathola inamba zabo council lezama MPs abawinayo lezama minister lezo sincedisa bebone vele sihamba nzima. Lakathesi ngisesenkisilanda abantu abami khona ngikhuluma ngiyaquma igusi lihamba ngenqola zenkali.
Yona impilo injani? Ungasitshela nje ngamafitshane ukuthi liphila njani khonapho esigabeni? Abantu bayalamba na?
Abantu bayalamba, abatholi lutho, akula lutho abantu abalakho.
Akusitshela ukuthi ngelanga nje asithi umuntu uyavuka lize liyetshona, umuntu uyabedleni kuyaba kuhambe njani?
Ngikathethi ngithi ngiyadinga lapha, ngidinga kumbe ngama-biscuit. Ama-biscuit kuthiwa 8 pound, abantu abamsebelambile isinkwa 50 pound.
Khona emasimini alizange lithole ngitsho ngitsho?
Emasimini kulezinye indawo abathola, kwezinye indawo lapho engikhona vele akula lutho.
Hayi, kuyezwakala. Ungavalelisa abalaleli?
Balaleli, ngicela lisincedise oliyabe likutholile lisincedise and sithele nzima sihleze egangeni njengezinyamazana. Ngiyavalelisa balaleli.
Hayi, kuyezwakala, sibongile. Lo ke ngumnumzana Morgan Ngwenya, isakhamuzi sedaluka elupane, ebesixoxa la ikuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami nguChris Gande, lilale.
Le Studio 7 esakazwa eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Siyalamukela kweziphathelane labesifazane. Lamuhla sixoxa lonkosikazi Petronella Mgoni uManyathi ohlala eLuveve esichasisela ngesimo samanzi kuleli lokitshi kulandela ukuqhamuka komkhuhlane wesihudo.
Leli
ngibizwa ngupetrolela mboni manyasi ngihlala khonapha elozenze okuyinto lokhu kusithayile kakhulu ngoba yinto besingayikhangelelani thina besisakhangelele wona lo mkhuhlane okuhlupha abantu bonke i-COVID-19 le umbhuqazwele nje kodwa-ke kwabe kuthutha okunye eceleni lapha kwasibamba nge-surprise esingathi thina kusibambe our pants down sure asilankani mina khonapha kunjayela abantwana abathathu bagula bonke hhayi khona lokugula ukugulela ukufa ngoba nibathwale ngabasesibhedlela ukuthithithithi kakhulu lo mkulu olesendwane yezi ucine esedijenxe yempilo for 1 week laba abanye abancane bagula ndokhe ngihamba nabo eklinika kodwa-ke obe-admithiwe nguyena so into le isidanise kakhulu isethi siqale sazonda kodwa ukuzonda sokusubsidile sesidanile kakhulu ukuthi kambe inkalakatha yedorobho elingake lakobulawa ilovini kungehluleka ukuthi abantu babone uhlupho lusemva
kwakuhambe njani babona thile yini amanzi la enjalo kumbe laselingezwa ukuthi sokumele axhwathiswe
amanzi thina sibili besingakaxhwathiswe ngoba sasingakakuboni lokhu kusenzakayo so yikho kwakagcina singathibe sonke ngoba kwaqala sonke nje lapha ngikhuluma ama-serious cases but otherwise everybody enjini la saba-affected sasivele singaxhwathisi iqiniso lihle ngoba sasingakwazi ukuthi kule dengue
seliwanatha kathesi amanzi la
siyawavoyila asibanathi sibili sesosaba wona amathephu impompi yona ubayikuyivula so usuthaya luvalo ma ngoba into leyi i-affecte labantu abasivakatshelayo uyabona kulama-cases khonapha arawundi abantu abafileyo omnye umfana ufile empophoma obevakathela usisi wathela wafika wanatha amanzi so sesiwesaba sesinathele ukuthi kanti vele siza kuthini sihlale eluveni otherwise umuntu angathi ufuna ukubuya eluveni vela sesikibeya nesigubhu sakho samanzi ngoba lanino mva wami wangivakathela lapho uthe sebuyela ngale semvolele ukuthi sengenesiso sitshaya igazi wabonanaguthi ukuthi eklinika laphana eklinika sahamba sesithi uyisibe sibhadala asikwazi ukuthi sibazasinika yini but another 2 weeks lezi hhayi nje singabhadala uhlupho lusuke lakasesisiya empilo empilo uyakwazi i-transport yethu these days ukuthi ihlupha njani ukuze uyefika khona lesibhedlela izazitshaka lokuphendula ufika ngale sinikwa amadili awempilo okokuthi sizazothathela izimpahla khonapha ezindlini asikwazi ukuthi ama-authorities aza kuphatha njani but abantwana babuyelelelese ama-deals ayesabekayo imali esingakwenzi ukuthi sayiqalisela
kodwa sikhuluma nje amanzi asenjani kathesi kumbe sokusiba ngcono njengoba bathi bazavula ngokuphele engasavala
hayi amanzi avuliwe sibili kodwa ukuthi how safe is this water hayi asilashuwa lapho asikwazi kodwa ukuba khona khona lathi sesiqina ngakhona ukuwavoyisa kodwa-ke ukuthi aserayija hayi khuluma kunje nje khonapha asobita eluveve ledivide old noveve langapha lithi emafakeni kulo mntwana futhi osesithile ofundenyana so kungani into le lokhu isaqhubeka uhlupho lokhu lisaqhubekela ngoba kulabantu abalokhe besithiya asingethe kanti soze ukuthi ngamanzi kumbe kuyini kodwa sesisesabela phela kusawonaiteliphaizitshani angithi so asisakwazi ukuthi yiwoku nje sokungokunye but lokhu sisifa eluveni
lifisa ukuthi i-council ingabe yenzani ngalolu daba njalo eseyakwenzayo kuyini balivakatshela baxoxisana lani liyakwazi ukuthi kwenzakala
ya i-council esifisa ukuthi ikwenze sibili okokuqala yikuxolisa ngoba sithe sitshaya umkhuhlane lo basitshela ngokuchapa basitshela ngokungagesi amateyini basitshela ngokuya kukho ama-sugar jeni lapho kulamasuwa khona asivale sifike kuyona le ndawo so I think ukuthi baqale baxolise abantu ngoba abantu babuhlungu kakhulu okokuthi basivakatshele sibili bese behamba dotido basinikile lamateyini siyabonga la manzi asavalwa konke lokho siyabonga le maklinika sibabhadali siyabonga but it was too late expected too late if laba abantu babenzele bahle baqalisa ukuthi basincedise masinyane ngabe i-damage ingcono kakhulu kodwa esimbonga kakhulu u-M P eluveni hhayi umama ukhwinqe amarogo akhe wasebenza njengesosha wasebenza njengeqhawe it could have been worse if M P engazangangenelanga umisesitela ndlovu Auyo jipeka kulu mama. Akuna nzu ama ikinyele lango. Kondu neku ikinyelele zonke zili. Koto hai ule mje ngo mama. Kukane hii ama siya na siya mbonga na kulu mbawe mje. Siya mbonga.
Leyo bekwe ingxoxo nonkosikazi Petronella Mgungu omanyathi esixoxelayo eseluveve koBulawayo. Hayi ke silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka mhuri yeZimbabwe.
This is VOA News coming to you by remote. I'm Gene Randall.